Vanhu vakawanda vataura nestudio 7 vanoti havana chekupemberera mukusununguka kwenyika sezvo zvakaenderwa kuhondo zvisiri kusadzikiswa. Amai Janet Kanavet vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights Association vanoti kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzeveruzhinji munyika ndiko kunoita kuti vasaona rusununguko rwenyika. Amai Kanavet vanotiwo ruzhinji vari kununga zvose nemuromo munyika kunyange hazvo chimwe chakaenderwa kuhondo yaive nyaya yekuti upfumi hwenyika hubatsire vanhu vose.
Zimbabwe yataishuvira inoyerera huchi nemukaka yachona inini hangu handisi kuiona zvangu, asi kuti ndikutoona kutoti zviri kutoita wese udzvanyiriri hwandainzwa tichiri vadiki isu pakarwiwa hondo nezviri kuitika iye zvinezvi kuti tiri kumbunyikidzwawo nevamwe vatiri kufungidzira kuti ndo vanenge vari kutitungamirira munyika, handina chandiri kuona inini. Ndinongoona sekuti ivo vari kumusoro uku ndivo vega vane kodzero yekuti vapemberere nekuda kwekuti ivo ndo vakasununguka, ndo varikuinjoya uchine mukaka wachona.
Mutauriri wevechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vanoti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa, sarudzo dzemunyika dzinogaroita mutauro, upfumi hwenyika huri kuenda kumawere, izvo zviri kupa kuti veruzhinji kusanganisira vechidiki vanonge zvose nemuromo.
Kodzero dzevanhu hadzisi kurespektiwa muZimbabwe, sarudzo dziri kungobirwa, nyaya yezveupfumi haisati yagadziriswa uye vadiki mayuti ari kunhonga zvose nemuromo nekuti havana mabasa uye ugaro hwevanhu hausati hwanyatsokuvandudzwa, mvura hamuna mudzimba.
Mumwe muzvinafundo Dr. Tinashe Mawere vanotiwo nyika yakarasa gwara rehondo iro raive nechinangwa chekupedza urombo uhwo hwatonyanya kuwedzera munyika. VaMawere vanoti zvizvarwa zvenyika zvine dzidzo zviri kubuda munyika zvinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Ko, pane zvimwe zvakagonekwa zvanenge nyaya dzedzidzo apa hurumende yakati shandei, asiwo dzidzo yacho inopesera isina basa. Kana munhu achiti adzidza zviya aita degree owanikwa futi anongoita mabasa anongoitwa nemunhu asina kudzidza kana kuti asina kunyatsoenda kuchikoro. Unoona vanhu vane madegree vacho vachitengesa maairtime kana kuti vachitengesa matomatisi pamusika. Saka dzidzo yakadaro haichisina manje simba, haichisina meaning. Inenge yava useless. Toonawo vamwe vakadzidza vachitiza nyika vachitoenda kunosevenzera dzimwe nyika vachitobatsira nyika idzodzo.
Munyori mukuru musangano weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoti kunyange hazvo kuine zvakagonekwa munyika zvakadai sekupa mukana wekuti vanhu vavhotere mutungamiriri wavanoda, nyaya dzenyunyuto nguva dzese dzinoitwa sarudzo zvinhu zvinodzorera nyika kumashure. VaMutata vanotiwo Zimbabwe iri kutadza kuita zvinhu zvakawanda zvinoita kuti upenyu hwemunhu wese huve hwakanaka.
Nhamo yeuori makuriro yakaita mukati menyika yedu yatikonzeresa kuti urombo hurambe hurimo mukati menyika. Dzimwe nyika dzinotisema nenyaya yamaitiro atinoita nawo patinobata nawo upfumi hwedu. Izvozvo zvinhu zvinoda kuti zvigadzirisiwe. Tinoona kuti zvaada kufanana zvimwe zvacho nenguva yeutongi hwavachena kuti ekonomi yanga yava exclusive, yanga iri yavanhu vashomanana.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato weZANPF vachafadzwa Mugwadi vanoti zvinhu zvizhinji zvakaenderwa kuhondo zvakazadzikiswa sezvo vanhu vatema vava nemapurazi uye munyika muchiitwa sarudzo dziri kutambirwa nenyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Donzvo iri zvizhinji zvaro zvanoda kuti zvizadzikiswe kuvana vekuZimbabwe, zvizhinji zvazvo zvazadzikiswa.
Ivhu ndo rakanga riri pamongo wehondo yechimurenge,
ivhu iri taanaro, zvinova zvinotipa mufaro mukuru kwazvo.
Sarudzo dzatinoita munyika yeZimbabwe isarudzo dzinofadza zvakanyanyisa, kunyange isiwa nemuZimbabwe vakarwirwa navari kunze vose vakaita sana African Union vana SADC vose vanoratidza mufaro nesarudzo dzatinoita muno. One man one vote, akukwanisa kuzvitonga tiri toga savanhu vatema nokuzvitonga kuzere.
VaMugwadi vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa neavo vasingadi budiriro yenyika pamwe nezvirango zveupfumi zvavati zvakatemerwa nyika.
zvirango izvozvo ndozvasaka kuti munyika muno muone zvipatara zvedu zvishaye mishonga, hurumende yedu ishaye mari, mari yedu yacho yatina ishaye simba, zvose izvozvo nematambudziko kushayikwa kwamabasa zviri kubva mumasangishenzi kao zvirango zvoupfu.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe iyo yaive hurudza munyaya dzekurima yakatadza kuronga zvakanaka urongwa hwayo hwekuendesa ivhu kuvatema, sezvo chirongwa ichi chakabatsira vashoma zvikuru vakuru vakuru muZANU-PF avo vane mapurazi anodarika rimwe chete pamunhu mumwe chete. Nyanzvi idzi dzinotiwo kutadza kutonga kwahurumende yeZANU-PF ndiko kuri kupa kuti zvinhu zviende kumawere muZimbabwe. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti pane zvinhu zvakawanda zvakagona kuitwa nehurumende zvinosanganisira kutora ivhu, kupa upfumi kuvanhu, dzidzo nezvimwewo.
Takapa ivhu kuvanhu, tikapa upfumi kuvanhu, migodhi yanga isingakwanisi kutosvikirwawo navanhu vatema vaakusvika ikoko. Taakuda kungosimbaradzwa huri nyaya iyoyo yekuti upfumi hwacho urambe huri muvanhu.
Asiwo vamangwana vanoti nyika inofanirwawo kugadzirisa nyaya yeuori kuitira kuti nyika inyatsofamba mugwara pamwe nekugadzirisa zvimwe zvichiri kunetsa munyika.
Tine vamwe vanhu vanokara vane undimi vatinoti vari korapti vaya vane uori, senyika tinofanira kuzvigadzirisa izvozvo kuti tive nenyika yakatwasuka, tisava nemutengo unoiswa pamusoro pezvapatenge zvichiita wekosi apapo makosi ekorapshen aya. Zvicherwazve tiri kunyanya zvitengesa zvimwe zvakangodero, tinofanira kuzvigadzirisa yatinoti beneficiation iyaya, kuzvivandudza kuti titengese chii, mudziyo wapera kana kuti chinhu chapera. Saka nekudero ipapo tine hondo rukuru zvikuru nokuti nyaya yekuda kwezvicherwa zvatiinazvo mawandira zvakaita, tikashanda ikokoko tikakwanisa kuti tiite beneficiation, aiwa tinosimuka senyika kuenda pakuru chaizvo. Zvinodindirana nezvii tikaenda nekana kuzvirima chaiko, tiri kungotendesa zvakadero. Ngatigadzirisei yatinoti agroprocessing iyoyo.
Zimbabwe iyo yakawana kuzvitonga musi wa18 kubvumbi 1980 iri kucherechedza kekutanga kuwana kwenyika kuzvitonga vanhu vakagara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.